Hongu, zikuza mane batino gona na apo pose tinge tichitaura nehurumende yeSouth Africa kunyanya na minister Kigaba pamusoro pekuti vagari vari muSouth Africa vari zvizvarwa zveZimbabwe avo vaya vapuwa magwaro ekugara muSouth Africa anonzi Zimbabwe Special Permit vange vachiwedzererwa apo paanopera kuti vange vabvumidzwe kuti vange vachigara zvekare munyapo umwe mukana kuti vaya vapuwa 4 years kuti vange vachigara muSouth Africa. Zvakaita saizvozvo minister Kigaba pari zvino vakataura iwo kuti havana position yavati vanayo pamusoro pekuti maZimbabwenzi ange achiwedzererwa ugaro hwavo muSouth Africa.
Saka muri kutarisira kuzosangana navo zvakare riini?
Havana kutaura kuti tinge tichizosangana zvakare riini, asi iye vakangotizivisa kuti pari zvino handina urongwa hwatinoda nahwo pakuti vagari vekuZimbabwe vadzokere here kumusha kana kuti vatangidze patsva kuita vachiita mapemiti anongotwa nemunhu wese kana kuti vangawedzererwe paZimbabwe Special Permit vawedzererwe ugaru. Asi isusu tichazama kuti tirambe tichisindira mberi kuti kana zvichigona kana kuva kuti zvarambisisa zvachose vapuwewo mukana wokuti vange vachidzokera havo kuZimbabwe, asi vambopuwa mumwe mukana wokuti vange vachigara ingave gore kana makore mairi ekuti vange vachigona kunge vachigadzirirawo kudzokera.
Zviri kutambirwawo sei nevana veZimbabwe vari kutarisirawo kuti magwaro avo anogona kupera kushanda muna zvita wegore rino?
Zvinhu zviri kubata mwoyo weruvazhinji sekuti nguva yareba. Saka tarisa tinoona kuti vakambotanga vapuwa imwe permit yavakapuwa muna 2010 kubvira muna September mutwa 26 September vanhu vakapuwa mapemiti 2010. Unoona kuti ipava pane makore 4 uye vakazowedzererwa mao makore 4. Saka vanhu kana munhu anga agara 8 years ari munyika kuti uzotanga kuti waakuenda kuZimbabwe, vamwe vanenge vasina kana pekutangira.
Tinozwawo pane shanduko itsva munyaya dzemavhiza vanenge vachishanya kupinda muSouth Africa. Mungatiudza kuti zvii zvashanduka?
Hongu, ruzhinji rweZimbabwe tinoziva kuti vana veZimbabwe vanga vachiita dambudziko rekuti kana vasvika pabhodha reSouth Africa vanga vachizowanikwa dzimwe nguva vachikudzwa kunzi mazuva avo 90 ainge akwana. Saka pari zvino kubva musi wa16 January 2017 takakwanisa kuwanikwa pachigadzirizwa mashure mekunge tataura nehurumende yeSouth Africa kuti zvanga zvikonzeresa hori. Saka chemo chedu chakanzwikwa zvikanzi Zimbabwe yapinda mubandiko rimwe chete nerezvimwe nyika zvakaita sanenge ana Britain kuti vanokwanisa kugara muSouth Africa mwedzi mitatu 90 days nobuda. Vanokwanisa kuti zvekuzodzokera vogara maimwe mwedzi mitatu zvekare. Saka zvinhu zviri kutifadza zvikurusa kunyanya isusu veCross Border Traders Association nekuti vabereki vanga vadzinguva vachikwanisa kutowanikwa vachitoramidzwa kupinda kuti vanohodha zvinhu zvavo vachinzi mazuva avo ainge akwana.